Zondo rimwe chete ichangobva kusangana neFC Platinum iyo iri kutungamira gungano iri. Dynamos yatarisana nerimwe gomo rine mukwidza apo iri kunanga kublawayo kunosangana neChicken Inn iyo iri pachinzvimbo chechipiri patafura yeKasolaga Premier Soccer League. Vachitarisa matambiro ari kuita zvikwata zviviri izvi, vaongorori vemutambo wenhabvu havasi kupa Dimbare kana kamukana zvako kekunokunda muBaba Fields Stadium mangwana. Pamusoro pezvo, Dynamos ichange isina vatambi vavo vashanu vane mbiri vanoti Bill Antonio oyo ari kuBelgium uko ari kutsvaga basa pamwe naShadrack Nyawa, King Nadolo, Brandon Mpofu naRalph Kaondera avo vakakuvara. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatinotenda Kanyama vanoti Dynamos haimire mumutambo wezvikwata zviri kurwira kutora mukombe izvi.
Dynamos haizi kunyatsotamba zvirikunyatsokuoneka chaizvo chaizvo kozi nemainjari zainayo ka handikuone chinorohwa.
Asi muraridzi wechikwata ichi Tonerai Ndiraya haasi kutarisa zvese izvi achiti vari kugadzirira zvakasimba kuti vafadze vatsigiri venhabvu kwete veDynamos chete.
Aiwa, tiri kugadzirira zvakanaka, tichaedza nepatinokwanisa titambe tifadze vanhu.
Chicken Inn neDynamos dzakasonana neFC Platinum iyo ine mutambo usina kunyanya kuoma pamusha neZPC Kariba mangwana zvekare. Chiri kunakidza ndechekuti zvikwata zvese zvitatu zviri kutungamira gungano iri zviri kutamba mangwana zuva rimwe chete Cranbourne Bullets ine Harare City muVengere Stadium. Uko yadha iri muNational Sports Stadium neNgezi Platinum Stars iyo iri kurairidzwa naBenjamin Mwariwari uyo akaita mukurumbira mhiri kwemakungwa. Ngezi haisi kufambirwa nezvinhu zvakanaka zvekuti iri pachinhanho chetsere mapoints 14 pasi peFC Platinum. Asi mutambi wechikwata ichi Leslie Kashitigu anoti vatsigiri vavo vasaore mwoyo nekuti mufaro uri munzira.
Masapotazi engezi nokuti mungoramba muchiti sapoto zvichabuda mawina anouya, saka tikuramba tichipusha kuti tiwanikwo tichiramba tichita mawina.
Mitambo iri kuenderera mberi nesvondo apo zvikwata zvemubulawayo Highlanders neBulawayo City zviri kusangana muBaba Fields Stadium. Zvikwata zviri izvi zviri kufamba nzira dzakasiyana. Highlanders achida kukwira kudenga kurwira mukombe, Bulawayo City ichida kupunyuka kubva madhaka mairi. Mumwe mutambo mukuru zuva iri uri muNational Sports Stadium apo pari kusangana Capes United neManica Diamonds tisingakanganwe Triangle neBlack Rhinos pamwe neTenax iyo iri kusangana neBulawayo Chiefs. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.